Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 18 2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakutsvaga rutsigiro. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kuchikora bumbiro remitemo. Vanhu vapfumbamwe vafa mugwagwa pedyo nemazoe citrus mugwagwa weHarare Bindura mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission iyo inoona nezvesarudzo vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakuita izvi pavanenge vachinyoresa kuti vazovoterwe musarudzo kana kuti nomination code. Izvi zvauya apo daro renomination court range richigara nhasi kutambira mazita evanhu vari kugwidza musarudzo dzemabi elections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekunge vari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTriple C vasengezo Shabangu vanyorera mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vadzinge nhengo dzebato iri. Vachamisa vanoti vashabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana masimba ekudzinga vanhu kunyangwe vari kutsigirwa havo nematare. Asi magweta avashabangu audza Studio 7 kuti vachaenderera mberi vachishandisa chiso chavachamisa nekuti vari kuramba vachiti ndivo mutungamiri webato ravo. Vashabangu vari kushandisawo chiso chavachamisa pane vavari kuti vakwikwidze musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravachamisa vaObey Shava.
Sezvamuri kuziva kune nyaya dzakawanda dziri kumatare vachavangu nevamwe vavo vachitaura ivo kuti vane pati yavo vanoti Triple C. Handizivi kuti vari kuiwanepi asi tinoziva ndechekuti haisi pati inotungamirirwa navachamisa. Asi tinozoshandisa ndechekuti pari kuenda kumabi elections vari kushandisa chiso chavachamisa vachiti uyu ndiye mutungamiriri wedu, ivo vachamisa vachiti handikuzivei. Saka tanyora tsamba kuzoti vachamisa vachitaura kuti vanhu ava handivazive, ngavasiyane nechiso changu vamire vega vakadaro. Hatizivi kuti sei vari kuchemera kushandisa chiso chevamwe zvavo zvisovainazvo.
Mawana mhinduro here kubva kuZeki?
Hatina mhinduro yatanga yatati tawana kubva kuZeki kunze kwekuti vasemba vakati aiwa tazviona. Chasara tichizuva nevakuru tozokuudzai kuti tozofambisa sei.
Ko maendesa tsamba here kuna vachabangu nevamwe vavo?
Isu taendesa kuZeki ndo kwatasiya tsamba iyoyo tikaudza Zeki kuti munhu wese anenge auya nemapepa anechiso chavachamisa musabvuma kutambira mapepa akadaro, nekuti vese vanotungamirirwa navachamisa munavo mudatabhesi renyu. Takavatumira mazita evanotungamirirwa navachamisa vese musi wa15 June 2023. Saka wese asiri palisi iyoyo taramba kuti ashandise chiso chavachamisa.
Ko vakatika ivo vakwachabangu ava chiso ichi ndiwo mufananidzo webato racho reTriple C, nekudaro chinokwanisa kushandiswa pa kumanomination court nepane zvimwe?
kumatare vana vachavangu vakaunzara vanotibumbiro remutemo weTPC yavo mubumbiro remutemo roro vakati logo yavo inoshandisa chigunwe hapana pakanyorwa zvekunzi panoshandiswa chiso chavachamisa saka zvinenge zvaakushamisa chaizvo kuti kunyange nemuzvinyorwa zvese zvavakaita pamberi pematare hapana panotaurwa nezvichese yachamisa vozongoerekana vaa kuti chiso chavachamisa ngachipinde pabaloti zvinofamba sei tinoona ari maminimini nechisiribidi chekuita unhubu hwekuda kuti vazevhetedzi vavhoti vafungidzire kuti vana vachavangu vari mune rimwe chetero navachamisa kuti vavhoterwe isu tichiziva kuti havanei nechekuita navachamisa
saka zvii zvichaitika kana vezeki vakasateerera kurudziro yenyui
zvoreva kuti zeki inenge yadziya moto wembavha naiyo inenge yaambavhawo tinenge taakuita mapepa tienda kumatare zvekuti tinenge taakuzvizvurudza naivo vezeki kuti vanokurukura pamberi pedare kuti sei vagamuchira mapepa anoshandisa chiso chavachamisa izvo zvisingatenderwi navachamisa vacho
gweta ravachamisa vaobeishava vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi nemukuru wemajeri kana kuti Commissioner General of Zimbabwe Prisons and Correctional Services vaendeswa kumatare nerimwe gweta remuHarare vatakudzwa Edward Mudzuri vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remitemo. Vari kupomerwa mhosva yekubvumidza mumwe mushandi wekumajeri amai Caroline Majongo kuenda kunotsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu kunyangwe vaifanira kunge vari pabasa vasingatenderwewo nebumbiro remitemo kumbosiya basa vachinoita zvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rava Mudzuri vaInnocent Gonese.
Prison guard uyu ane chigaro kubato reZANU-PF zvinova zvinotyora bumbiro guru renyika saka takamirira takudzwa naShe Mudzuri takanyora tsamba kuvakuru vekuprison tichida kuti vajekese kuti zviri kumbofamba sei sevari kuregera munhu anoshanda pasi peZimbabwe Prisons and Correctional Services ari kuita zvamatongerwo enyika pachitorerwa matsamba kubva kuvabati vezvigaro zvokuZANU-PF kuti ambopuwa zororo kuti ambosiya basa achinokambirira ZANU-PF havana kupindura tsamba iyoyo saka isusu takazoita magwaro mapepa ekudare guru remunyika medu rekuhighcourt nekuti sezvo tichikora bumbiro renyika anofanirwa kuti asiyiswe basa saka taita mapepa iwayo iye haana kupindura asi vakapindura ndeve Zimbabwe Prisons and Correctional Services naAttorney General saka pari zvino takachinjana mapepa yamirira kupuwa dhiti yekutongwa takaisa maheads of argument yaedu ivachiisawo maheads of argument avo chavari kuita ndechekuti vari kuda kuramba zvinhu zviri pachino kuti havana kuramba havana kupindura tsamba ida tatanga takavanyorera
vari kuti kudii mumapepa avo zvamuri kuti vakuramba
chavari kungotaura ndechekuti hapana hombo asi havasi kunatso iye pachake haana chaakapindura saka isusu maonerei ndeyekuti ari kurega kupindura nekuti iye anozviziva kuti ari kutyora bumbiro remutemo renyika asi ivo vari kuti aiwa isati kuzviziva izvozvo uye vanoda kuita kuhanda nemumwe kuti ivo vanhu vacho vezanupf vakanyora matsamba vanenge vakuda kuzozviramba saka izvozvo zvichazoguma zvagurwa nedare pachanzwika nekutongwa kwenyaya
saka ndiani chaizvo vamuri kuendesa kumatare apa
takaendesa Caroline Majongo anova mushandi weZimbabwe Prisons and Correctional Services zvakare takaendesa Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services uye zvakare chairperson weprisons and correctional services naminista wejustice legal parliamentary affairs ava vatatu vanenge vachiendeswa kudare nenyaya yezvigaro zvavo zvokuti Commissioner General weprisons ndiye anoona mashandiro anoita zvese zvinhu zvinoenderana namajeri uyuwo chairperson wecommission ndiye anenge achiona zvakare kuti mitemo iri kuteedzerwa minista wejustice ndiye ministry ndiye mukuru weministry inenge iri pamusoro kana kuti Zimbabwe Prison and Correctional Services iri pasi peministri iyoyo, saka takabatsiridzana minista wacho zvakare.
Gweta vaInnocent Gonese vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kunzwawo divi rehurumende apo tabata vaZiambi, asi vati vanga vari mumusangano tozovafonera. Vanhu vapfumbamwe vafa mumugwagwa pedyo neMazove Citrus, mugwagwa weHarare Bindura, mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti pane imwe motokari yatsva zvekuti vamwe vanhu havasi kutozivikanwa zviso zvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaNyati kuti tinzwe zvizere.
Hongu tine tsaona yauraya vanhu nai nhasi apo pabonde rana mahonda fiti maviri, imwe yanga ichibva kuBindura imwe ichienda kuBindura, pakafa vanhu nai. Saka itsaona yatiri kuongorora zvafamba sei, mashoko akazara tichakaburitsa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa kuti pane moto wabvira ipapo, zvafamba sei sekunzwa kwamuri kuitawo?
Pane motikari yabatira moto paroirana motikari mbiri idzi. Saka mashoko akazara tichamaburitsa mangwana, asi pane mitundu miviri mitatu yatsva.
Saka veukama havasati vaziviswa nezvetsaonai?
Tichakuudzai mangwana kuti zvinenge zvakamira sei.
Ko, ndeipowo kurudziro iri kupuhwa nemapurisa panguva ino yezororo, takatarisa nyaya dzetsaona mumugwagwa?
Vanhu ngavarege kufamba usiku, vanhu ngavarege kuraradza. Toona kuti pane imwe motikari yacho inonzi vanhu vangu vachibva kumafaro, uyezve vanhu ngavafambe mumugwagwa varege kumhanya.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath.
Tsaona dzacho dzangoti wandei, nekune rimwe bhazi riri vanhu vadonha. Saka nyaya iri nayoti iri nanyonyesa pamugwagwa pedu apa inyaya yekuti vamwe vari kutyora mutemo wekutakura vasina mvumo, vasina tsamba dzinovatendera kunge vachitakura vanhu, kunyanyisa vane tumota tudiditu vanoresa vanhu pasina chavanokwanisa kuzobatsirwa nacho. Kwozotiwo kana tikutarisa zvinhu zviri kukonzera tsaona mugwagwa yakawanda, inyaya yekuishata kwaita mugwagwa yeduwo, kuti mugwagwa imwe yakucheza mapotholes awandisisa pamugwagwa yakati wandei. Vamwe vanenge vachitiza mapotholes mugwagwa yedu imwe yachanyatsogadzirwa sezvaaitwa kudhara.
Imo mugwagwa umu munenge musina mapurisa here vaGoliath?
Pahighway mapurisa ari kuwanika aripo, pahighway ari kuwanika. Chiri kuzoita kuti ava vakomana ava hatizive kuti vanopindawo sei pamaroadblock vanenge vakatakura vanhu vari mutumaprivate. Pane pachinyatsoona kuti motikari yakazara. Chimwe chinhu chatiri kuona pamugwagwa wa dzimwe mota dzapera.
Zvii zvamuri kukurudzira vatyairi kuti vaite pazororo rata kusvika rekisimusi uye neregore dzvariri kuteera?
Isusu sesangano yePassengers Association of Zimbabwe tikungokurudzira veruzhinji kuti vasafambe vakawanda. Kana vachienda kuzororo, vamwe ngavatange kuenda vozoteera, vasafambe vakawanda semhuri. Izvozvi ndezve sikuri. Kana vachienda nemotikari yavo, vanofanira kuona kuti munhu achazenge achivatakura kana kuti ari kuashayira haana kudhakwa, ari sobha, haana kunwisa doro. Tikuona kuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumwa doro zvakare nevamwe vari kushahanya. Tikukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi, kana vaitawo matripu anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki, vange vachizorora zvakare.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare muHarare. Mu mutungamiri webato ririkutonga muSouth Africa reANC uye vari mutungamiri wenyika iyi Vasiru Ramaphosa vaudza vatori venhau nhasi kuti nyika yavo yabatana nedzimwe nyika ina kuendesa Israel kudare rinotonga mhosva dzine chekuita nehondo nedzimwe reInternational Criminal Court. Varamaphosa nevenyika dzimwe ina idzi varikupomera Israel mhosva dzehondo apo iri kurwisa chikwata chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero cheHamas. Asi Israel makore adarika nemavhika adarika yakatiwo aiteerere zvinotaurwa neICC sezvo isiri nhengo yedare iri. Ngatinzwei Varamaphosa vachitaura.
We use this opportunity to clearly set out the various measures that we have been taking.
Tinoda kutora mukana uno kutsanangura kuti sebato reANC uye sehurumende yeSouth Africa pahondo iri kuitika kuMiddle East kuGaza, isu tiri kutsoropodza zviri kuitwa nenyika yeIsrael sebato uye sehurumende.
In terms of referring the case that needs to be investigated to the ICC about the atrocities that are unfolding in the Middle East. We have confidence in the ICC.
Kukwidzwa kwenyaya iyi kudare redzimhosva reInternational Criminal Court, ICC, isu tine chivimbo chekuti ichatora matanho ainofanira kutora nekuchimbidza. Saka seSouth Africa tiri kubatana nedzimwe nyika dzinotsigirana nesu kusimbisa nyaya iyi kuICC kuti hurumende yeIsrael ibatwe nemhosva.
Mashoko mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Dzimwe nyika dziri kubatana neSouth Africa dzinoti Bangladesh, Bolivia, Comoros neJibuti. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti nyika yavo haina mhosva dzehondo dzairi kupara, asi iri kurwisa veHamas avo vanoti yakavasvokosva musi wa7 Gumiguru pavakatanga kurwisa rimwe dunhu remuIsrael. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswa neUniversity of Technology muzvinafundo Riki Mukonza.
Mashoko ari kutaurwa navaRamaphosa tikatarisa maitikiro enyaya yeIsrael nePalestine, mashoko anotambirika nekuti veruzhinji vari kutarisa nyaya iyi vari kuona kuti aiwa Israel inenge iri kudarikidza mwero. Saka zviri kuitwa navaRamaphosa zvinhu zvinokurudzirika, asi tinoda kuti tizvitarisira Zininga kuti mukuita kwavari kuita izvi vari kutapura nawo neavo vanotsigira Israel. Tinoda sanyika dzakaita sana United States of America nedzimwe nyika dzekumavirira dzinosapota Israel vanofanira havo kungoziva kuti ava vari kutoenda kudivi risingatsigirwi nedzimwe nyika dzakadaro. Saka handizivi hangu kuti vari kuvimbei.
Iko kubuda pajekerere vachitaridza divi ravanorerekera muhondo iri kuitika iyoyi kunosiya South Africa yakamira upapi?
Kuri kuisiya ichiita vavengi vamwe vayanga isina. Sekutaura kwandaita, pane nyika dzakabuda upachena kuti aizvo dziri kudivi reIsrael. Saka kana South Africa ikati yakudivi kwePalestine, zvinoitika pamatongerwo epasi rose yatinoti world politics, ndezvekuti nyika dzinotanga kuchipatsanurana nekuda kwekuti ndinga ari kusapota ani. Saka kana South Africa yabuda pachena kuti iri kusapota Palestine, kureva kuti ichatombovengana nevaya vari kusapota Israel.
Ndoda kuti ndipedzisirewo ndichitarisa mashoko avataurawo ekuti vari kubatana nedzimwe nyika neshamwari dziri kushoropodza Israel kuti vaendese magwaro International Criminal Court ekutsvaga kuti Israel ibatwe nemhosva muchirungu vashandisa varare kuti genocide pamusoro pehondo iri kuitika iyi. Munoona zvichiitika here zvakadai?
Uku kungoitawo hako kweSouth Africa kwekuda kungoratidza pada wavangaone seudzamu panyaya iyi, asi kuti patiti pane chinobuda nemamiriro akaita zvematongerwo epasi rese, handioni paine chinogona kubuda panyaya iyoyi. Asi ndofunga zvavarida kungoita, varida kungoisa sangano reInternational Criminal Court pajekere kuti varatidze riratidze kuti harina kwarakarerekera parinotarisa nyaya, nekuti ndinofunga sekuti vari kuti pakaiswa nyaya yavaputin ikoko kuICC, ICC yakabva yati vaputin vapuwe inonzi warrant of arrest. Saka apa South Africa iri kungoisa ICC pajekerere kuti zvionekwe kuti haina here kwayakarerekera.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza, vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere vafa, vamwe makumi masere nevana vakakuvara mushure mekunge imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta eoil yaputika muguta guru reGini reConakry mangwanani anhasi. Nyanzvi dzichiri kutsvaga kuti chii chakonzera kuputika uku. Pane motokari yakarovera pane imwe motokari yedzinochengetedza mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden neZuro Manheru. Izvi zvinonzi zvakaitika vaBiden vachibuda pamuzinda wavo wekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya dzemutungamiri wenyika kuDelaware, uko kune imba yavo zvakare. VaBiden nemudzimai wavo amai Jill Biden vanonzi havana havo kukuvara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzave kutyira kuti vana vakawanda munyika vanogona kurwara nezvirwere zvakaita sekwash nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri gore rinouya nerinotevera racho. Izvi zviri kuuya apo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mitengo yezvinhu yatotangawo kuwedzerwa zvakanyanya, izvo zvinonzi zvinoomesera varombo nevari kumaruva kunyanya. Sangano rinoona nezvekudya remuAmerica RefuseNet rakatozivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzinoda kuti dzibatsirwe makore maviri anotevera sezvo pasiri kutarisirwa kuti panenge paine gohwo rakanaka. Asi hurumende kuburikidza nemapazi ezvemagariro evanhu nemari inoti hapana munhu achafa nenzara. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Gweta, varisachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende, vaDaniel Molokele, kuti tinzwewo maonero avo nezvemamiriro akaita zvinhu munyika.
Munhu wese anofanira kudya kudya kwakakwana. Saka munhu mukuru anogona kuti akarega kudya zvisaite dambudziko rakawanda. Kana tichitarisa munhu mudiki, under malnutrition, unenge uchishayiwa zvinhu zvakawanda, zvima deficiencies zvakawanda. Saka zvinokonzeresa kuti utange kurwara, oita zvirwere zvakaita semarasmus, zvirwere zvakaita sana kwashioka. Zvirwere izvi zvinogona kusivirira kana munhu achidya kudya kwakakwana. Saka zvakakosha kuti especially vana vadiki kana kuri gore renzara kubudise zvirongwa zvokubatsira kuti vapiwe mafood support, maextra food support system, vachibatsirwa nehurumende nemaNGO kuti vasarware zvirwere zvakaita sana marasmus kana kwashoka.
Pane here zvimwe zvamuri kuzivawo zviri kuitwa panguva dzino kubatsiridza munyaya idzodzi?
Isusu sekomiti yeutano kuparamendi, basa reti ndorokuti titsvage kuti tizive kuti chii chiri kuitika paground. Saka tichaedza sekomiti kuti tevedzere madepartments eMinistry of Health, tichiona kuti seMinistry of Health vane purani here yavarikuda nayo kuti vabatsire vana panguva yenzara iyo. Saka tichatarisa sepalamendi kuti vane purani yavabuda nayo. Kana vasina kubuda nayo, tovakurudzira kuti budai nepurani, tsvagai hurumende kuti ibatsire kuti vapiwe chikafu, oro kuti hurumende itaure nemaNGO vakaita sana UNICEF nevamwe vakadaro kuti vabatsire panyaya yechikafu yekudya kuti vana vawane kuti vasarware zvirwere izvozvo zvinouya nemanutrition.
Ndingangopedzisire ndichitarisa kuti kumamisha uko kure nemadhorobha, kure nezvinhu zvakawanda, rubatsiro runosvika zvakadiiwo kunzvimbo dzakadaro munguva dzinenge dzine matambudziko akaita seiwayaya?
Vanhu vakawanda vanonyoresa kuti vada kubatsirwa nekudya, then vobatsirwa kana kwakuita kuzvikoro. Vana vanopiwa chikafu, zvinhu zvakaita semaheu vanopiwa kuti vabatsirikane. Saka ndonzira dzimwe dziripo dzinoshandiswa kuti vanhu vabatsire.
Avo vanga vari Gweta, vari zvakare sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende, vaDaniel Molokele, vanga vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nasi, tiri kutarisa nezvenyaya yesarudzo dzemamba elections ayo ari kuitwa musi wa3 kukadzi. Nasi vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi mumatunhu matanhatu vange vachiendesa mapepa avo kunomination court. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, pange paine kunetsana pakati pepe CCC iri kutungamirwa navachamisa nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu, avo vaendesa mazita akasiyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 1380 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175-7255 per shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pavanenge vachinyoresa kukwikwidza musarudzo. asi magweta abasengezo chabangu ayo avo vari kushandisa chiso chava chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachiita izvi. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kutyora bumbiro remitemo. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.